TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pakati pekufamba tisakari chigiro chitarudishuru vanoridzi motikari, mapurisa auya akapakatira zvombo zvinosanganisira maAK-47 vaine matiyegasi vaine imbwa dziya dzavanoshandisa vachirumisa vanhu, vakatora makii emarura ekwavaza 15.
Mapurisa mugweru nezuro akasunga vatsigiri veCitizens Coalition for Change vakange vachitsvaga rutsigiro rwesarudzo dziri kuuya mwedzi unouya.
Zuva ranhasi izuva rokusuwisa, izuva rinotsamwisa. Zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Varayiridzi vaida zvikuru kwazvo kuti zvikoro zvivhurwe mune zvakanaka.
Zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nhasi, asi varayiridzi vachiti havana mari yekuendesa kubasa. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti sangano reZimbabwe Electoral Commission harisi kushandira vanhu zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mugweru akasunga nezuro vanhu vazhinji mushure mokuvhiringa kutsvaka rutsigiro kwavaita nebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya, avo vari kukwikwidza kuva mumiriri webato iri muparamende, vaudza Studio 7 kuti vatsigiri vebato ravo vakanga vachityaira motikari dzavo vachitsvaga rutsigiro apo mapurisa akavavhiringa ndokutora makii emotikari 15 pamwe nekusunga vatyairi 15 vakanovharirwa kukamba yeGweru Central, vamwe vakavharirwa kukamba yeMkoba 1. Tabata vachibaya kuti tinzwe zvizhinji.
Muzuva rane zuro tanga tichitenderera musha wemukomba tiine dzimotikari tichiti ainonziwe pachirungu rodhisho tichitsvaka rutsigiro sezvo tiri panguva yekutsvaka rutsigiro takanangana nemabai election ariko musha wa26 March. Tatenderera musha wese wemukomba tine dzimotikari dzangaisvika kuma70. Tiri pakati pekufamba tichitsvaka rutsigiro chitarudhisho vanori dzimotikari, mapurisa auya akapakatira zvombo zvinosanganisira maAK-47 vaine matiye vaine imbwa dziya dzavanoshandisa vachirumisa vanhu, vakatora makii emarori ekwavaza 15 vakasunga madhiraivha emarori iwayo 15. Chinorinetsa mukoma Tanonoka Wande ndechekuti zvano painenge ichitsvaka rutsigiro masvondo matatu adarikawo vaida kunge vachimiririra bato ravo rezano iri rapera iri vaitsvaka rutsigiro vachiita marodhi shoo vachiimba vachiburuka vachitamba vachidini. Hatina kumboona mapurisa achivavhiringidza kuita zvose izvozvo. Ndazobvunza Dispo kuti kotaneta chii, Dispo anondiudza kuti unlawful gathering. Ndikavabvunza kuti what is the definition of unlawful gathering? Unlawful gathering zvinomboreveiko? Zvinoreveo here kuti vanhu vari mudzimotikari vari kufamba havari mumotikari dzavo vachitengesa bhiza ravo vari mudzimotikari dzavo iri unlawful gathering pakudii? Saka munhu wese kana vanhu vakafamba vari mudzimotikari vari mumarwere vachibva kumabasa kwavo zvaakunzi here unlawful gathering? So izvii zvinonetsa kuti vanhu wakati zina kupana menda silba mtemo na asu uno ita auto karutigiru wangu funduka chino ita kutuwati kuhu wati ziso kukambena chii ili ngu yutu kama hosu ee nari hali ya taanga kutipeka ita nesuro kisina kusima polisa chaita ayo asino zikuwa wawarumu zimoti kari wawarumu zimoti kari awasi kwenu wati rojiso hiyo alofu kazari
saka baka sukuwa hawa wadi ipi wabudi sukuwa hirika watu wacha kafarilo
awana kubudi sana kafari bapa mkubo wali police station wawaka fari baku Gwesenda inyada kunditora pa mbapa angu pandanda Afrika maita gangu watu wako mwena kuinda la unare buwedu kupi kinto utisunga pasi mbatu kukambina sakari kundi kukambina sinasi kina MP wedu saya kutala kudai so wakasungwa nusuro wakafari kwa mba mkubo wali police station wakafari kwa Gwesenda mkuma chanduka wande andiwele tindati saru zeje zaka jikami nika kala mangu mapate ajizisa ukambina kala mtemo uchisansu ajizu uyumutundu kama inini uyumutundu kama ikuru asisa mbisa kama
saka mwita sene nyaya yivachubaya
saa zibisa gwitare du wanuzi wari zina uchida wa nika duwe wakufambira nyajacho asisu mkuma chanduka wande achisu nisi ukutaka uchi jini zanu achisa nisema polisa mapolisa wanameanga hana mwosa wana wanga lukua kukwende wano misera wano rusikambe na mwri ya lao nune wukushita kwa sita chaisikambe na mwri ya lao pasina mwri junga chumbori pisi su wawamu chumoti kari so mapolisa wango tunga kutingwa indai iyo mapolisa wano samu chuma zati zato tunga isi wana wana mwote wani wapa nuta wanga chuo alurufu kaza ni mwari mwoti kari sama niwee sofa wani chumoti kari mwini yika wafo wangu sungwa wakuti wani kwa wanda wani mwoti kari iyo mapolisa wacho angani mwoti kari wakona kukiru zembewa sehemi itofu kiriwe zakari alurufu kaza ni
asi hapana kakubazwa
alurufu sungwa hapanga saka kwa zanu kutawona mapolisa mamu wanungu tewefa zila zila chumula nisi mbuma paono wane mbuma ima polisa hundu kuwana saka sana kutari ndu inas rainda kuma self ipo mkobo wani rainda kuma self yukum gwesenda wekipa kutisiza vanyu wakumana ndo yaki asi wakumana wanisa yukwi nukutu wanuanga chumula ni mbuma sima polisa
abo wange vari murongi wemisa nganu mbadure citizens coalition for change wa Amos Chibaya wari paru nare kugweru ne studio 7 tatadza kubata mutauriri we ZANPF ne mutauriri we mapurisa mudunhu re Midlands assistant inspector Emmanuel Mahoko sezvo nare mbozha dzavo dzange dzisingadairwi Zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nhasi muvhuro asi mamwe masangano anomirira varairidzi anoti nhengo dzavo hadzisi kuenda kuzvikoro zvadzo nekuti havana mari yekushandisa kuenda kubasa mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takawafira Joe vanoti varairidzi vakabvumirana kuti havasi kuzoenda kuzvikoro zvavo sezvo vasina mari Dr. Jovati hurumende yakatambisa nguva zhinji ichirega kuita hurukuro nevarairidzi asi zvino varairidzi havachasviduruki kusvika zvinonetsa varairidzi zvagadziriswa
zuva ranhasi izuva rokusuwisa izuva rinotsamwisa zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa varairidzi vaida zvikuru kwazvo kuti zvikoro zvivhurwe mune zvakanaka asi pane zvinhu zvishanu zvapa kuti zvikoro zvivhure zvakavharwa
zvishanu izvi ndezvipi Dr. Joe
chokutanga ndechokuti kuti zvikoro zvivhure mune zvakanaka varairidzi vanofanira kunge vane mari yokuti vakwanise kuenda kuzvikoro kwavanodzidzisa muzimbabwe mese vachitravhela vachibva kumisha yavo chechipiri vabereki zvinoinkludza una varairidzi vanofanira kunge vakwanisa kubhadharira vana vavo school fees zvokuti vanavo vachienda kuchikoro kunodzidza chechitatu panofanira kunge pane nhaurirano dzamandorokwati pakati pavarairidzi nehurumende asi zvatinongoziva kuti hurumende yanga ichiita chamuhwande muhwande navarairidzi ichiramba kuti itaurirane navarairidzi zvinonzi pachirungu evasive and elusive attempt ne hurumende. Chimwe chechina ndechekuti iyo varairidzi vanofanira kunge vachinzwawo manyukunyuku okuti vaende kunodzidzisa kuchikoro maiso kwazo nyemba kutsvadzarungwa chinonzi pachirungu intrinsic motivation tichitaura vanyori vamwe kana magugudiro anonzi vana Maslow. Chekupedzisira hurumende inofanira kunge ichikoshesawo health and safety dzavarayiridzi vana vechikoro neancillary staff. Zvatinoona ndezvekuti murayiridzi uri panguva yakaoma yaSimon Chimbedu munhu akatambira 19,000 umu muzvikoro mari dziri kudiwa dzakaapurivhwa nehurumende mumaboarding school dzaakusvika ma190,000. Saka hationi zvichibhalansa, tinoona zvakakurira kumusoro setsvimbo zvichipa kuti murayiridzi upenyu hwake huome zvikuru, nhamo ichitamba wishu achinunga sose nemuromo.
Saka Dr. Joe, varayiridzi vanotii nenyaya iyi?
Varayiridzi vese muZimbabwe vakabvuma kuti vanhu varombo vasina mari yokukwanisa kuenda kuzvikoro kunodzidzisa vana vavamwe vasiya vaukumba. Nguva zhinji varayiridzi vakazama kutaura nehurumende kuti ionewo kuti yagadzirisa maringe nemari dziri kutambirwa navarayiridzi, zvikuru sei kuti mari yavo idzokere ku-US$540 yavaitambira October 2018 isati yasvika, pamwe chete nokuwanawo maallowances ana ECD, bloated class allowance, composed class allowance, class teacher allowance, neimwewo allowance yokudzidzisa A level kana kuva HOD, nokuti maallowance iwo mamwe ava $10 ya HOD nokudzidzisa A level. Yatinoziva kuti $10 hapana zvainoita RTGS. Chimwe chikuru ndechoti varayiridzi vakanguri vataura nehurumende kuti vana vatatu vemurayiridzi vasabhadharawo mafizi muchikoro chehurumende kana chikoro chinobhadhara varayiridzi nehurumende, zvese izvi hazvisati zvaitika. Saka varayiridzi vakaomerwa noupenyu savabereki, sevanhu vane mhuri, vana vavo vasingakwanisi kuti vaende kuzvikoro, hazvikwanisi kuti vasapote system inopa kuti vanodzidzisa vana vavangu kuti vazotonga vana vavo vasingakwanisi kuenda kuchikoro nemhaka yeurombo hwana baba nana mai vavo. Saka nhasi uno varayiridzi vakwanisi kuenda kuchikoro, vakagara vakadekara kudzimba dzavo, vakamirira hurumende kuti gadzise zvichemo zvavo maringe nemari dzavanotambira namaallowances. Tasvitsa nakwambura yacheka makumbo zvaramba ng'anga murako achida tomirira hurumende kuti ikwanise kupa varayiridzi mari dzokuti vaende kuzvikoro, asi kana isati yapa mari dzokuti varayiridzi vacapacitated vaende kuzvikoro, varayiridzi vambomira kuti vaende kuzvikoro nokuti havatori namari yacho yokuenda zvikoro kunyange vakada kuti vaende kuzvikoro ikoko.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Tatatawo kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vatoro. Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission harisi kuita basa raro nomazvo. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti kana vanhu vashoma vakavhota, sarudzo hadzizoratidzi zvinodiwa nevanhu, vachiti ZEC inofanirwa kushanda nesimba kuti inyorese vanhu vazhinji. VaMakoni vati ZEC haina kushambadzira kuvanhu ruzivo rwekunyoresa uye haina kugadzirira zvokuita kana chimwe chinhu chikasafamba zvakanaka sezvakaitika zvondorapera apo umwe muchina wavo wakafa, izvo zvakakonzera kuti vanhu vazhinji vadzokere kudzimba dzavo vasina kunyoresa kuvhota.
Chirongwa chokunyoresa vanhu kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo hachina kutanga zvakanaka. Kana tichiyeuka chirongwa ichi chaifanira kunge chakaitwa muna December wegore rapfuura we zeki yakachimisa yakatida kuti itange yaona kuti vanhu vanenge vakwanisa kuona here kuwana here ma ID cards kureva kuti vanga vada kupa mukana kuna registrar general kuti atange wokuita basa rokupa vanhu zvitupa zvinozova zvinovabatsira kuti vakwanise kuvhota saka tiri kuona kuti nguva yakapiwa registrar general yakapfuura pasina zvaitwa zeki yakazotanga chirongwa chayo mazuva pfuura vazhinji vanofanira kunge vachiregistra kuvhota vasina zvitupa zvokuti vakwanise kunonyoresa navo tikunzwa yaizvo kuti registrar general ari kutaura kuti vachabatana pamwe chete nezeki muna April panoitwa chirongwa chechipiri chokunyoresa ndonguva yavachabatana nezeki kuti vakwanise kupawo zvitupa pamwepo zeki chipawo ichinyoresawo vanoda kuvhota musarudzo
munoti pamusoro pemashandiro ari kuitwa neZimbabwe Electoral Commission
tokuona kwedu zviri kuratidza kuti panguva ino zeki haina kunyatsorongeka nokuti hapana zvatirikuona zviri kuitika vanhu vari kuya kunonyoresa vashoma nene chaizvo mune imwewo nyaya tanzwa zvakare kuti pane imwe registration center nepamusana pokuti zviri kunzi michina yacho yanga yakafa zvino zvakadaro izvo zvinenge zvichitarisirwa kuti michina iyi inge usiri mumwe chete chete asi kuti pange panzvimbo pane muchina unokwanisa kuya nechimbi chimbi kuti ureplace uyo unenge wafa saka tinoona sokunge pachirongwa ichi tichiri kusangana nematambudziko zeki haina kunyatsochiongorora kuti vangachifambisa sei uyezve haona kunyanya kufunga nezvematambudziko anogona kusanganuka nawo akaita sekuti kunogona kunge kusina magetsi uyezve kunogona kunge mishina yacho isingashande nemazvo saka tinongokurudzira kuti zeki ipaongorore ipapo inge yakagadzirira mazuva ari kutevera tichiri kungotanga saka pane nguva yakakura yekuti zeki igadzirire zvakasimba kuitira kuti matambudziko atotanga kuona iwavo akwanise kunge achigadzirika
vamakoni zvimwe zvamuri kuona zvamunoda kuti zvigadziriswe nekukurumidza ndezvipi
chatiri kuona ndechekuti hapana kuitwa kushambadzira kwakakwana ndingati voter education yekuti vanhu vazive kuti pane chirongwa chakadai chokuti vanhu vanyorese kuvhota izvi zvingadai zvakaitika kubva muna December kusvika panguva ino vanofamba vachifamba mumacommunities vachikurudzira kuti pane chirongwa chichauya ende tinotarisira kuti avo vasina kukwanisa kunge vanyoresa kuvhota kumashure vakwanise kunyoresa kuti vavhote zvino hatina kuona vezeki vachifamba munzvimbo dzakasiyana siyana vachiita kuti chirongwa ichi chizivikanwe zvinozova zvakonzera kuti pachatanga chirongwa ichi vanhu vashoma chaizvo vati vaenda kunonyoresa kuvhota tinonzwa isu kuti kumatebeleland kubulawayo pane dzimwe nzvimbo pakangoya vanhu vashoma chaizvo ndewo pane dzimwe nzvimbo hapana kutombouya kana nemunhu akanyoresa kuti avhote zvinova zvinoratidza kuti chirongwa hachina kunge chatanga zvakanaka saka zeki inofanira kuti inyatsosimba chaizvo inyatsoita kuti chirongwa ichishambadzwe chaizvo kana isingagone kuzviita yoga ngaibatsiriranewo nemamwe masangano akazvimirira kuti pave nemaprograms pamaradio pave nemaprograms pamatv uyezve pave nevanofamba munzvimbo dzakasiyana siyana maroad shows vachikurudzira vanhu kuti vabude vakwanise kunonyoresa kuti vakwanise kuvhota izvi chete ndo zvinoita kuti chirongwa chiri kuzouya chedelimitation commission ichi chokugadzirisa maboundary emaconstituency chifambe zvakanaka kana vanhu vakwanisawo kunyoresa kuti vakwanise kuvhota
avo vange vari sachigaro vezesni vaandrew makoni vari parunhare kuharare nestudio 7
tichienda pamepo vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muzek vajaspa mangwana vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mubharo rakabudisa nezviro sangano reZimbabwe Peace Project rinoti bato riri kutonga reZANU PF riri kumanikidza vagari vekumaruwa kupinda mumisangano yaro. Bharo reZimbabwe Peace Project iri rinotivo ZANU PF ndiyo iri kukonzera mhirizhonga munzvimbo zhinji munyika. Newsday rinoti vakuru vezvikoro kana kuti school heads vakazivisa nezuro kuti vachatadzawo kuenda kubasa sezviri kuitwa nevarayiridzi vachiti havana mari. Izvi zvinotarisirwa kuziringa temu yekutanga yezvikoro. MuNewsday makare kanzuru yeguta reBulawayo inoyambira vagari veguta iri kuti ichadzima mvura padzimba dzavagari vasiri kubhadhara mutero wemvura kukanzuru. Kanzuru iyi inoti vagari veBulawayo vane chikwereti chinoita mabhiriyoni matatu nezviuru mazana matatu emadhora emunyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi pasti Joseph napo ndinoitwa Savir Saigwa taura ndirikuno kuJohannesburg South Africa. Ndoda kutanga kubatana yakaanonzwa navachiwenga kuti kwai zvikoro zvinofungwa musi wa 7 uku kungova kungotaurawo zvako kufungwa kwezvikoro ndokunge vadzidzisi vachienda kubasa apo vari kuva kuti vachaenda vongonovhura musiwo yezvikoro here musina vadzidzisi saka vana vanenge vachienda kupi kunodii. Tambisa nguva yedu savabereki sikwera tinetsa vana kuvatumira kuenda kuchikoro kusina vadzidzisi saka vanenge vachiita kuchikoro kwacho kunodii. Ndechidiki chisvinurai nguva yekuti muchisvinura musumuke mutore action. Mukaona mukasatora nyika 2023 kubva kunharadada dziri poizi dzeZANU PF hamuchafi makaitora. Zvose zviri kutaugwa zvokunzi zvikoro zviri kuvhurwa musi wa 7 ndezvekugotswa tsuro ndezvekurumana kwemukadzi. Nyika ichanaka 2023 panopinda mukomana anonzi Nelson Chamisa.
Makadiko kustudio 7 makadi maZimbabwe. Ini ndiri kuno kuchikomba Central kunotungamirirwa navaFelix Mhona. Ndine mubvunzo kuna vamhona kuti ko zvamuri kungosimbirira kubhora ko marodzayo matichifambe sei? Marodzi emuchikomba Central, chikomba East, chikomba akafa zvekufa. Tiri kurarama nenyasha dzamwari kuti mota nemabhazi zviri kufamba kushingirira asi aiwa vamhona vamhona. Takakupai matemu mangani asi rodhi nanhasi hamusi kugadzirisa. Muri kungosimbirira zvebhora bedzi. Tigadzisireiwo marodzi, tigadzirisireiwo marodzi vamhona.
Makadiko hama neshamwari, ndinoitwa mukoma Steven. Ndinongokumbira kuti hama neshamwari vatsigiri vose veCitizens, Citizens Coalition for Change, ngatinamatirirei mutungamiriri wedu Nelson Chamisa kuti vose vanomurwisa vashayiwe simba rekumuparadza nekuda kwezita raIshe Jesu. Ende chimwe chinhu 1 hande tinoregister kuvhota, 2 tozoenda kunoregister tozoenda kunovhota kwacho, 3 tochengetedza vhoti yedu. Tozati mukomana kana apinda namo nematambudziko zvinotiza, regai kuterera zvinoitwa nevanhu vane uzhira veZANU PF vane 42 years vasingadi kubva vatingoda kungodlana nhasi vango after money vango after even nemhuri dzavo chete. Saka vedu wee, register to vote. Every youth, go and register to vote.
Ya, iko zvinezvi haregai tikuudzei maZANU PF vakuru vakuru vemazanupf asi zvinhu zvandoda kukudza izvi munotozviziva vemu asi kuti dzinongovawo shungu zvinoshupa kuti murege kukuita shungu itaiwe shungu muchitaura saizvozvo iko zvinezvi nemadzidziro aita mwana wezimbabwe because mwana wezimbabwe ari 50 years and below iko zvinezvi adzidza zvinoreva kuti wakuziva vachasiri vanhu vaiva vekukwenenzverwa zvokusvika pakuudzwa kuti nyika inofane zvakati nyika inofane zvakati nokuti vaiudzwa izvezvo vavanhu vakanga vasina zvavanoziva vakanga vakamirira inonzi spoon feeding church vaika zvinovonesa because iwe uchitaura vanenge vatova mberi pako paunotaura zvaunenge uchitaura tinoita tova mberi pako tichitoziva pakafira nyika nepainofanira kumukira nezvinoda kuitwa zvokuti masangisheni vana chamisa aizvo hazvishandi tinotoziva kuti mari yakabiwa gori rakati ikadyiwa nananhingi vana nhingi vari kutorya uyezve vanhu vari kudya mari yakati pagore vanhu havachavaraidziki vice president vedu vachauya vachiwenga nyaya dzemasangisheni chisiyanayo nahanzisi mava kungozvitaurawo zvenyu chinotovapo itaitai zvamunoitai zvokutora vana mhonzora nevamwe muchivashandisa chete ndezvandinotoona zvamunotokwanisa
mamukasiku pastudio 7 mamukasiku vanhu vese ya iri nenyaya yekundinetsawo gavhumende rino zvati tiri kutambudzika nyika munomira zvakanaka but makwidziro ari kuta mafees hamunoita vari kuzvona sei apa pavana nongo vakagara kumba apa papatoendire mulockdown mafees obva akwizwa temu inongo ichidzidzwa vana inenge idiki diki ende vari kukwidza mafees zvisingaite handizvi kutiwo chii vari kuzviongororawo here kana kuti vari kungozvitiwo semawana anoitawo mari tomawana anoita munhu wese koti tu muno mutinorama neagriculture ameno kuti vari kuzvifambisa sei mvura yakanaya kunzi mvura yanaya chaichaizvo isati anaya mvura kuila zvinenge unonge muchiitenga ma$30 ikangonaya chete izvuro ndinoitaizayanga yamuseventi top yuri yakangwaiazira ma100 makatisanana famin city ominium zfc mapurisi achainga anga asikatomboite hamiri vandazane kukondwa saka daudza kuti agriculture chingakuresei kana vachidzisa fedlevhi zvakadai esibage izvo chavanhu chatongotsukuka chiri munda kuti vanhu vakundikana kutenga mafedlevhi acho saka hamene kuti government yedu iri kuzvionawo here kana kuti ndo vari kuita mabhizinesi acho asikuva zvokuambaa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mumutambo wekupedzisira kuAfrica Cup of Nations nezuro Senegal yakatora mukombe uyu kwokutanga mushure mekukunda Egypt nezvibodzwa 4-2 pamapenalty zvikwata zviviri izvi zvakatamba kwemaminitsi 120 asi hapana akakwanisa kugohwesa izvo zvakakonzera kuti paitwe mapenalty mutambi weSenegal Sadio Mane uyo anotambira chikwata cheLiverpool akagohwesa chibodzwa chakaita kuti Senegal isimudze mukombe weAfrica Cup of Nations
vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mapurisa mukweru nezuro akasunga vatsigiri veCitizens Coalition for Change vakange vachitsvaga rutsigiro rwesarudzo dziri kuuya mwedzi unouya. Zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nhasi asi varayiridzi vachiti havana mari yokuendesa kumabasa. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti sangano reZimbabwe Electoral Commission harisi kushandira vanhu zvakanaka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Chanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.